Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Indini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo vaSevia Kasukuere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Vatsigiri vebato reZANU PF vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe Chitsunge vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Apo sarudzo dzaswedera mapoto eCCC neZANU PF anovimbisa kuti achaunza budiriro munyika kana akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nasirarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vaSevia Kasukuere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Statutory Instrument 140A inovandudza nguva dzekuendeswa kwemavhoti anotumirwa neposvo kana kuti postal ballots kuZimbabwe Electoral Commission kubva pamazuva 14 kuenda pamazuva 3 sarudzo dzisati dzaitwa. Asi mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vati semaonero avo Statutory Instrument iyi haishandure mutemo wesarudzo asi kuti yakaitirwa kuti zeki ikwanise kupa munhu wese mukana wekuvhota. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Munyaya yavo kudare iri vakasukuire vakati SI 140A iyo yakaiswa svondo rapfuura nezek paive kuvandudza mutemo wesarudzo. Izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa. Asi Justice Chitapi vati semaonero avo zvakaitwa nezek hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuzek. Inopawo zek simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka. Kuda kwaizvozvo vati SI 140A idanho rakatorwa nezek nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuere ichi. Asi rimwe ramagweta vakasukuere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi.
Naizvozvo kuti SI 140A yamhura kumbiro remutemo asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura. Asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice Chitapi tiri kuti aiwa tiri kupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi kana uchinge wachinja mazuva kubva ku14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo.
Vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api.
Saka naizvozvo isu tiradzokera zvakare drawing board zvinotarisa kuti toita sei asi tiri kutaura ruzhinji rweZimbabwe tava tiri kupikisana nezvatarwa.
Gweta rezek vatawanda kanengoni vaudza dare kuti zek yakatora danho rokisa SI 140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court izvo zvakaita kuti zek itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuzek mukati memazuva 14 sezvinodiwa pasi pemutemo we Electoral Act. Vati kushika nasi chaiko, pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavaka sukuere, ndo saka Zeki yakaisa SI-140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuzeki mukati memazuva matatu kubvamba zuva rekuvota. Vaka sukuere pachavo, vakarambidzwa kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare High Court ne Supreme Court, uye vari kupikisa mutongo we Supreme Court mudare iri zvekare. Mune mwonyaya, dare la magistrate nasira pamukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo 13 dzeZANU PF, idzo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, pamwe nekuuraya nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe chitsunge svondo rapfuura muHarare. Dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuAmerica mumwe nemumwe, uye kuti vamhangare kuGlen Nora Police Station kaviri pasvondo. Nyaya yavo ichatenga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya, uye vanhu vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge, uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU PF mumusha weGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C, vaNelson Chamisa, vavimbisa vana veZimbabwe kuti vachagadzirisa matambudziko ari munyika kana vakasarudzwa musarudzo dziri kuuya. VaChamisa vataura mashoko aya pamisangano yavaita nhasi kuDete nekuVictoria Falls mudunhu raMatabeleland North. Musangano wavaChamisa waitwa nguva imwe chete nemusangano weZANU PF uyo wakokerwa nenhengo yebato iri vari mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuhange, uko vaudzawo vatsigiri vavo kuti ZANU PF ichaunza budiriro kana yakavhoterwa zvakare. Vatsigiri vemapato maviri aya varatidza kuve nechivimbo nezvivimbiso zvemapato avo, vachiti vanotarisira kuti achaunza shanduko kana akakunda musarudzo, asi vachikurudzira kuti pavandudzwe dzidzo neutano pamwe neurombo hwavanoti vabata vakawanda. Ukuwo mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kumvuma, uko vanonzi vasangana nenhengo dzekereke John the Fifth of Africa International Apostolic Church. Vakafanobata chigaro chemukurano nane zvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanamata nekuwadzana nevanhu pamwe vachinamata vachinamatira nyika kuti irambe ichibudirira, uye kuti irambe ichikunda pane miedzo yose inouya, ingave inobva munyika kana inobva kunze. Sangano reBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Southern Africa riri kukurudzira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuti vatungamire vamwe vatungamiri venyika dziri mudunhu reSADC mukushora mirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika muZimbabwe pamberi pesarudzo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro yemubatanidzwa masangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vatinashe chitsunge, svondo rakapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF, uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSADC uri muBotswana. Vanoona nezvekuburitswa kumashoko muBokisi Khoza vaTapelo Ndlovu vaunza Studio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemuSADC vakatungamirwa navaMasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mirizhonga. Vaenderera mberi vachiti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika ichipikirwa zvive zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mirizhonga iri kuitika muZimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda maru vatadya chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira, uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika eimwe nyika. Pavakano bata maoko muri ya kwa chutunge, mutunga miru wa triple siva Nelson Chamisa. Asi mtewaziru wa mnyora nonane za mtema mzani pia wa fortune chasi. Avo vakamira baturavo pa kusenwa kwe miko zeru nyararo. Vatuvese vano itamiri jonga vakafanira kusungwa ne kurangwa pasina chete zisina ine kuti wabuda mumbamani.
Asina basa utindwe batori. Aningwa awanikwa ne mosha. Mapurisa ngawa ito za wanufanu wakuita. Muna ende kumakoti. Isusu semsangano achipindire kana muna achinga atora mtema uisa mwakwa maki.
Vanorwira magarure vana kanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana. Vati vamasisa vangagone kutsura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa maringe nenyadze miri jonga nekuti shamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe. Vakawirirana kunge bandi nebrugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. Ndinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro akutsoropodza hurumende yaMnangagwa kuti muri ku shusha vanhu muri kumbunikidza kodzero dzevanhu muri kurova vanhu hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokisi Khoza uye riri kuitawo misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Apo sarudzo dzasara mazuva 12 chete kuti dziitwe munyika, madzimai ari kutarisira kuvhota musarudzo idzi anoti anoshuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, kuvandudzwa kweupfumi, kuwaniswa kwemvura yakachena pamwe nekuvandudzwa kwedzidzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mumwe wemadzimai aya Mai Melody Chikala, vanove mugaro wekuGoromonzi, vati vari kushuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, vachiti vari kurwadzwa zvakanyanya nevanhu vanofa nezvirwere zvinorapika.
Tiri kudawo kuti hurumende yedu kumulike kumaclinics uku. Mishonga iwanikewo nevarapi chaiwo chaiwo vanonyatsogona basa. Like pazvirere zvekenza vamwe vari kufa, mishonga iri kudhura, vasikwanisa kutenga mishonga.
Mumwe mutori wenhau muzvare Veneranda Langa vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuda hurumende inosumudzira nyaya dzeutano, vari kutarisirawo kuwana hurumende inovandudza upfumi hwenyika, vachiti vanhu vari kunonga svosve nemuromo.
Ndoda hurumende inogadzirisa ikonomi nokuti zvino zvaora munyika, hapana kana zvino zviri kufamba, mari tiri kutotadza kuwana mari kumabhangi, mari yacho haishande futi, yadona value. And then vashandi futi hapana zvavari kutambira, vashandi vari kutambura zvokutoti vamwe vari kutotengesa maputi mumaofisi vasingaite basa. Saka toda kuti ikonomi igadzirike kuitira kuti vanhu tiwane value yemasalaries edu.
Mozare Violet Rafemoyo, mumwe mugari weMuharare, vati musarudzo dziri kuuya vachavhotera vatungamiriri vanokoshesa dzidzo.
Isu vaegeneration yatokumbira kuti kwanise ngechienda kuchikoro. Vazvano vachinja vasikwanisa kuenda kuchikoro. Vakagara. Zvekuti ukada kuzotangwanisa mwana, anotanga kuzotipa mwana 10 years, nhaa kutanga kuenda grade 1 zvikunenda vaya kuti mari haisikwandi. Mabasa ari kuita mashoma, saka kuti vanozwa seti kana kuchikoro zviri kunesa.
Mamwe madzimai ataurawo neStudio 7 atsigirawo kuti budiriro yenyika inobva pavanhu vane utano hwakanaka, achitiwo ari kutarisira kuti hurumende inopinda igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemvura. Madzimai munyika anotiwo ari kupedza nguva yakawanda yaanofanira kunge achitsvaga raramo, achitsvaga mvura yekushandisa nemhuri. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno akaparura hwaro hwaachafamba nawo kana akakunda musarudzo mabato anosanganisira Citizens Coalition for Change ari kuvimbisa kuwanisa vavhoti dzidzo yepasi pachena, kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, kugadzirisa mari inotambirwa nevari pamudyandigere, kusimudzira nyaya dzekurima nekupa zvikwanisiro kuvarimi, kugadzirisa migwagwa yenyika nezvimwewo. Ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF kunyange hazvo risati raparura hwaro hwemafambiro arichaita kana rakakunda, riri kuti nhoroondo yebudiriro yaraunza munyika ndiyo inofanirwa kuva mucherechedzo wezvichawanikwa nevana veZimbabwe kana vakarivhotera zvakare kuti rive panyanga kwemamwe makore mashanu. Sarudzo munyika dziri kuzoitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS rati Mauto akamirira kupinda muNiger uye agadzirira kurwisa hurumende yeMauto iri kutonga munyika iyi, richiti nzira dzose kusanganisira kushandiswa kweMauto dziri patafura. Sangano reAfrican Union razivisa nhasi kuti riri kutsigira danho reECOWAS padambudziko riri muNiger. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana yemunyika vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende vari kushingaira kuti vaedze kudzora matangavo emombe mushure mekufa kwemombe kwakanyanya mukati memakore matatu apfuura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere zvakaita seteliariosis, chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, hachota, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakirizo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuAmerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakira kana kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Pamusoro pekutenga mombe kune mamwe matunhu akasara achine mombe, vamwe varimi vanonzi vari kubatsirwawo kumutsiridza matanga avo nehurumende kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana zvekudzororedzera mombe zvakaita sechemutungamiri wenyika chekuti murimi anopiwa tsiru raanoti kana rabereka opawo mumwe murimi mhuru yaberekwa. Chepresidential Heifer Pass On Scheme nekuberekesa mombe pasina mabhuru kana kuti insemination. Kune zvirongwawo zvakafanana nekuderedza kufa kwemombe dzichiurayiwa nezvikwekwe zvakaita sechepresidential Bliss Tick Program nezvimwe zvakasiyana siyana. Uko mamwe makambani akazvimirira neasiri pasi pehurumende anonzi ari kubatanawo nemasangano evarimi kumusiridza matanga emombe. Mumwe murimi akafirwa nemombe 12 gore rapera vaAndrew Matapure vekwaZvimba vanoti vave kurima nechibhakera vachiita zvekuchera makomba.
Ndave kurima ndichichera makomba, izvo zvinoita kuti pandorima paite padiki.
VaMatapure vanoti havakwanise kurimisa netractor sezvo zvichivadhurira asi vari kuedza kudzoreredzera danga ravo.
Zvekuda kuhaya tractor zvinodhura.
Mumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vakufandiko Magaya vakafirwa nemombe asi vari muchirongwa chehurumende chekwanisa varimi mombe kuburikidza nekuti mombe dzibereke pasina mabhuru kana kuti artificial insemination vanopembedza chirongwa ichi. Mumwe wechidiki ari muchirongwa chehurumende chekwanisa vechidiki mombe chepresidential Heifer Pass On Scheme vataura ikapesa vanoti zvirongwa izvi zvakanaka asi panofanirwa kugadziriswa dambudziko rakamboita kuti mombe dzife kuburikidza nekwaniswa kwemishonga yekudhibhisa mombe. Sachi gara rume sangano rinomiri la varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai maiwe PGT vanoti zvakakosha kuderedza zvirwere zvemombe kuti mombe dziwande.
Hurumende ichitungamirirwa nebazi rezvekurima neresearch vakagadzira mushonga unoderedza zvirwere kunyanya January disease, uye vari kukurudzira varimi kuti vatevedzere good agronomical practices.
Mukuru wechirongwa chekuberekeswa kwemombe pasina mabhuru, icho chiri kutungamirwa nechikoro chepamusoro cheChinoy University of Technology muzvari Raviro Machabango, vanoti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevarimi uye chapararira nenyika yose.
Chirongwa cheartificial dissemination chapararira zvakanyanya munyika yeZimbabwe kuburikidza neprogramu iri kuranwa neChinoy University. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obert Jire vanoti zvirongwa zvehurumende zvekuwedzera uwandu hwemombe zviri kufamba zvakanaka.
Ndichacheka pamadokumend enu kuti zvokuprojekta mapoio zvakaita sei. Aiwa, sofa sogutu.
Mombe dzakakosha muupenyu hwevanhu sezvo dzichirimiswa, dzichipa vanhu mukaka, dzichiroreswa, kuwaniswa manyowa pamwe nekushandiswa mamwe mabasa, uyewo kutengeswa vanhu vachiwana mari yechikoro pamwe nekuita mamwe mabasa epamusha akasiyana-siyana. Pari zvino munyika munonzi mune mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi reZimbabwe Resilience Building Fund inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40% vanowanawo raramo yavo kuburikidza nezvipfuwo zvinosanganisira mombe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutambi wemitambo yekutandadza veruzhinji ane mukurumbira munyika Davis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka. Mutambo uyu uri kuitwa panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare. Izvi zviri kuitika mushure mekunge Davis ambobva kwenguva yakati kuti asuduruka pachikuva. Pasimond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guja anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiriro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa utizvo unenge uri pakati perodhi, woona kurudyi kune mota iriko, utasa kuri boshwe kune mota iriko, iwo mbunyikidzwa uri pakati, saka unaona kuti Aikaka.
Guja anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro.
Tine chishuwo isu chekutizvo sevanhu vemafirimu vetheatre vemimhanzi titakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino. Tinofungidzira kuti kana tichiita mitambo iyi, kuchitaura mashoko edu whether mumafirimu oro mumhanzi, tokumbira tipote tichiteererwa. Saka theatre uri patinoita mitambo yedu yemadhirama ndozvangofanira naizvozvo. Kana tichicreata zvinhu izvo, maartists pano chicreata zvinhu, hatingocreata zvinhu zvatinoera, tichitefembera-fembera.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative, iro raimbove Zimbabwe Peace Trust, uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa amai Sekai Holland, vanoti vanotambira kudzoka kwaGuja mukuvaraidza veruzhinji nemitambo.
Adzoka kuzotirakidza kuti tiri vanani, tiri kuita zvepi. Ini ndafara kuti vanga vachakabata mutambo uyu is the boy child.
Muzvinafundo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Kelvin Chikonzo vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
Asi zvinobatsira kuti mapolitizens azve zviri kunetsa. Nokuti hasi wese munhu anogona kuwana mukana wekuenda kurali, uye kuti zvinotipawo mukana wekuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu, kuitira kuti vacho vada kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisawo sei.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe, uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona theatre ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfavise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti semataurira nambeta pekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu, toziva magariro akanaka nekubatana ndo zvatinonyanyoshuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri naTinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo wechimanje manje weamapiano achibatanidza zvemunyika nezvechitendero Zabron, uyo akatamira kuMaryland iro svondo rapera. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yaaita naivhanzisininga weStudio 7.
Zvakatanga ndiri grade 7, long time ago, but ndakazongoita kamukana kandakaita ndiri kuhigh school. I think first month ndiri kuhigh school kwakaitwa zvemacivics, and then I had Knox Nguni akauya kuzoperforma kukambo zvemahigh one. Neniwo ndanga ndiri paline up iyoyoyo. Ndakandiendesa kunana TBA kuchigutiro. From there ndakatanga kushandawo nevamwe vanhu vanga vane mukurumbira nekuchechi and all of that. Saka zvanga zvangosangana kuti kuchechi nekuita chikaenda kumastudio tichiimba zvemunyika.
Toda vanhu vakanyatsoti iwo uri kurova gospel here, uri kurova amenodzwa uri kuti dzemunyika ndo dzakaita sei?
Alright, saka pari zvino ndine EP randakadropa amapiano 2 amapiano singles ari papapo, and then 1 conscious reggae iri papapo, and then ndine 1 song yegospel inonzi Mune Simba yerumba iri papapo. So ndiri munhu ari flexible nekuita anything.
Saka vateereri vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Vateereri vari kufara zvingaite. Single rangu rakaita number 1 kucanada only much like 2 weeks, riripa number 1, and then right now song yangu inonzi Mjolo yanga iri pa Star FM International yanga iri pa number 3. Zviri kutambirwa zvakanaka.
Tarisewo kuti semuimbi matambudziko amunosangana nawo muindustry ndeapi?
Zvinonetsa kakurusa inyaya dzekuti music yacho inzwike kumba, nekuti cause uri kuAmerica munhu asanga achifunga kuti une mari yakawanda. Saka unosangana kuti nemadj arida kubhadharwa mari dzakawandisisa kuti chingoridzwa. Saka tozongotendawo vanhu vakafanana nemi kuti murungueri kana mangotitsvaga matiwana and motiunza pamberi penyika kuti vanhu vatinzwe vativiwe. So tinokutenda zvikurusa.
Kana paine vateereri vakateerera panguva dzinei, une mashoko yaungade kuvasiyirawo?
Endai munoteerera music iriko kumaplatform ese paYouTube makatsvaga Zabron, Apple Music. Saka tibatei, tisapotei, sanganai nesu kumasaisai.
Se was a Friday, chindipaiwo kamwe chete kamuri kupisa nako kamunoda kuti tibude nako mudariro.
Pane song inonzi Mjolo.
Pandemic.
Mjolo the pandemic, vanhu vari kunetsekana nenyaya dzemujolo. Saka Mjolo ine something. Teererai muzvinzwiri.
Mjolo, heavy mdara.
manga muchinzwa kambo kanonzi mujolo kachangoburwa na Donald Zabron mwanzo zvakare hurukuru yaita na Ivan Zininga we Studio 7 musakangana wachirongwa chedu che live talk na 8 pm manerano apo tiri kutarisa nezvemisangano yekutsvagarutsigiro pamberi pesarudzo iri kuitwa nemapato ezvimatongerwo enyika pamwe nezvimwe zviri kuitika munyaya dzesarudzo sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare dare repamusoro rehigh court rarasa chikumbiro chevaimbo wenhengo yezano pf vasevhi vakasikuvere chekuti si 140a iraswe anokuonekai nemufaro ndini Jonga kandemiiri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 Ncwabakazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Awu yamze kutawuli nayi. Kuti nokumira kuti muwe na understanding. Yakuti we must align to God's deliverance. Kana mune mutungani anotya mari anotya vanhu vanga.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eli Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDDL Victoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile civil uba uchitapi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho civil. I-electoral aid isiguquliwe.
Umthethandaba waphezulu owe-High Court namhlanje ulahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli yezanu-P F umnumzana Sevia Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahlwe ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo kuculwa kugidwa kukhunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zedete le Victoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yevandla lakhe egoqela intuthuko ukuqeda ubusela ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura hundi uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alithumi lambili azayo. Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Akula into bayihola ukhorisa khona lemashonari ndingaphe ematebrand akula lidensikayo. akula into esika abantu bayadubeka akula kudla abaholi lutho akula into ekhona nabadala bali more than 7 to 6 years akula into bayitolayo but ngale emashonalandi bayathola
unkosikazi lethiwe shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi
Banane so bari kusukeka bari kumagori bari kujaigwa vakura mifeni. So ndiri kuti atene vana vekuadzoka muno kumbabwe vokaramba vona. So ndiri kumusekenda ziri kudingale dzawanjirira kuti muti agwase kubira agwase vana vese vadzioke inyika ikarikwemu yakavedechi.
Uchamisa uti engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekachechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubela phambili ingaphi? Ingqubela phambili ilethwa lidombo nxa likhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konale kupresident Mnangagwa nxa likhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona Na iphalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni. Kulapho ebuzwa khona. Now, nxa ungu-speaker kumbe lo okhokhela iphalamende. Asuwe speaker walapho zala khona kuphela. Ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla lezanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF umnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yeZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe haya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande yena uthi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asi mimono esithi nasithi upambanisile sibili uba uchitapi noma nje simhlonika sinathola ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-electoral aid iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kutsho ukuthi lokho abakudintileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo luka-2023 ngoba yikho kutshiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lizaringaguqula umthetho we-electoral act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyikuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili uba uchitapi, njalokunjalo sizabona ukuthi sihambise sibili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana nalokho akuthileyo, ngoba thinasithi hhayi ukubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
Isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kodwa amalanga azayo sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba, siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court, ngoba thina siphikisana lokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho, ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu, sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthithela. Nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ati thina siyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyiphinga ngale lokhetho sekuqanjiwe. Kutho ukuthi-ke umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni, kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo, hatshi oluka-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweda kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi iy'nkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho, zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhetheni, kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje, kodwa lo olethe udaba lakhe umabhemangwana kazangane lisi ukuthi athengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Njalo nje sibona ukuthi amakhethethu la ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi, kumbe ungani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iy'ndaba zakhona, ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandilwa. Sokungani kwenzela ukuthi nje kube munye phakathi lapha emaseni nangaka ngani kafuni sibili kubona ezenzo zakaSukwere lapha ekhona ekhethweni, ngoba ngani yesana ukuthi zamthela iy'ndaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu esilicelayo, ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia kaSukwere owababa isiphathamandla seZANU-PF limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqhakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Maku ngaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lapho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane ezi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo. Noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nxa sikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo, okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZanu PF, umnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, unkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngweZanu PF kumbe ngweTCCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikwesi kuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi ukedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho, akwenzeka yonke izinto ziphongba into ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bavele beyivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, unkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazo, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazo. Ngoba kathesi uma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owenelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, unkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uZulu ngezokuvota, zisithi bezivele zilulindele beseluphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lePhalamende lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekoBulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezek baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizekhi luright sibile lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu, kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections election date seseduzane, so angazi ukuthi bazakwanisa yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So yikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani, kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi be fundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi, kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Siyalwamukela uhlelo lwe-voter education, baphuza ukuluqalisa. Siyalwamukela uhlelo lwe-education, baphuza ukuluqalisa.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Nokuthula Mlotshwa uyaluncoma uhlelo lwezekhi.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezekhi ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuze kevalwa ngo-7 ntambama, sithwale izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizo enu abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liye-checka. Then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungachaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela u-councillor, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezekhi lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238, njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezekhi. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota, kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzekhi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi uElvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obechaya ingungu ama drums bengamalunga eqembu lomculo oweRumba ele insimbi zeJwane ababi zeJwane ababili laba babhubhele engozini yomgwaqo osuka kobulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edlileyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathi ntambo wedolobho lakobulawa unkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabukile ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yimufa napha balele phambi kwethu, abanye siyabakhanyela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artist, hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go, unite for a cause.
Uthathu wabo wakaThembi Nkosi Maviri Mpofu othole kwilingozi unkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
UThembi Nkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame, sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla, libasupport abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlungwini ngonkwali.
Maeli lawe Maviri, hayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisuse ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
UThandidlana ucula ekobulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ngokulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni ngesihluku esingaka. Sengathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwe. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaEli loMaviri. Silethemba lokuthi la majaha seleyo aza aqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye uElvis Mathe sikhanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotsho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayeluveve kobulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kamaEli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu. Insimbi zeJwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuse eTsholotsho ephelekezela abangani babo. Ngiyimele Studio 7, ikamu lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Namanu kupala jana, namanu kupala jana.
iqembu lelo ele insimbi zeJwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri ku live talk namhlanje likhumbule ubana sikhangela kusabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumelambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah.